chiri kuitika ndechemuri kuona mapato akati wandei vakaita sana Zim Rights, vakaita sana ERC kuti vari kuedzawo nepavanogona kudzidzisa vanhu. Asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva, chirongwa chatiri kutanga izvino, ndinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanya kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Nesuwo tichapinda mufield yatinoti intensive voter education campaign kana tangosarudzwa nemazuva mashomanana ekuti vanhu vachinyoreswa, tichibva tadzidzisa vanhu tichiva tisvondo rinouya ndiye munonyoresa kwakati, tichifamba tichidzidzisa vanhu tichisvondo rinouya ndiye munonyoresa kwakati, muchienda nezvakati zvakati zvakati zvakati.
Asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba, kana kuti yamuri kuti blitz, muchadziburisa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyoresa kupi?
Nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels. Tanga takamirira kudziburitsa nekuti takavimbisana nevamapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vekumaprovinci, voona rollout plan yakaitwa kumaprovinci, voona kuti vari kubvumirana nayo here tisati taiburitsa. Asi mazita ese aya aakuprovinci yega yega, vaane plan yavo. Aiye, takamirira kuti tiita musangano nemarepresentatives emapolitical parties nemamwe mastakeholders, vochibvumirana provinci yega yega kuti ehe, tabvumirana nemazita edu aya, tabvumirana nenzvimbo dzedu idzi, ndiwo matangiro atichaita, ndiwo mapedzisiro atichaita. Tichakamirira vemapato kuti vatipe mazita evanhu vavo iwayo, achasangana nevanhu vedu kuprovinci yega yega.
Totarisawo kuti kumamisha kunenge kune dambudziko uko rekuti vamwe vanhu kuda vanenge vasina maredio kanawo manewspaper, vangabatsirwa sei?
Kumamisha ndo zvandambotaura zvekuti kana tasavirwa nesvondo rekuti taakuchienda, tichatotuma vanhu vanenge vachifamba netsoka vachisvika pamisha, vachisvika pamusiro pevanhu vachivaudza kuti kune urongwa hwakadai huchauya, imi mozoenda svondo rinouya muchinonyoresa pangave pachikoro, pangave paopen space pane tendi, pangave padhibha, pangave pai, kuti muchazononyoresa pakati nepanenge paine vanhu vari kuya svondo rinouya, gadzirirai zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Takapiwawo ruzivo nevatingati maexperts kuti mukakurumidza kunovaudza vanhu vekumamisha, vane zvizhinji zvavanofunga nezvavanobata, mukakurumidza kuvaudza musati maakuenda vanogona kukanganwa. Ndosaka tiri kumirira kuti tinozoenda, kwangosara svondo rimwe chete tonovadzidzisa pafezi yega yega yatinenge tichatanga, kuti ini fezi inei muri kunyoreswa svondo rinouya mazuva akati akati panzvimbo dzakati dzakati dzakati, vanhu vedu vaakuchiri kunyoresa ava vofamba futi voenda pamberi voti ini fezi ino muchanyoreswa pakati 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 nenguva dzakati panzvimbo dzakati dzakati, zvichiramba zvichingodaro kusvikira tapedza mafezi edu ese ari mana, 4 phases.